chitauri kwa unyi mwambarezo kumusana. Haa, rangari bata mfupi bata mrefu kana spanzimbo mash central. Uyo unowa muzinda mkuru wanga uchizikanwa uri muzinda wemirishonga kana kuti durare mepo nechamupupuri chinowanzo konzerwa nehama dzedu dzemuzanupi PF. Saka taindamo ita makuwerere chaiwo ruzhinji rwauya anga ari masose panzimba vabva mumareserve akasiyana siyana maruwa akasiyana siyana munharaunda yemumanzimbo mumazowe imomo kuona kuti vanhu vari kutsigira shanduko takatyamara zvikuru asi tafadzwa zvokuti taona kuti musambo wechinja ruyo rweshanduko rwatenderera rwapinda mutsinga dzemaprovinsi ese dzevanhu vese kusanganisira vamwe vezanupf vanga vachitaura kuti isitasvotekana nekwatanga tiriko vanga varipo tichivagamuchira tichivatambira isi hatiiti zvokuparedha kana kuti kudisplaya vanhu nokuti tinoziziva kakuti vana vembwa vasunuri musi umwe chete vasunurawo ngavatambirwe saka tafadza zvikuru.
Shoko renyu ranga riri rekuti kudii apa?
Shoko redu nhasi ranga riri rekuti takanangana nemuono wekuri kuenda nyika. Isi hatisi kuda kutiite zvekunyombana kana kutukana kana kuisirana pasi kutirovera pasi nhingi kana kuti pasina nhingi kuita bopoto negakava risina maturo. Tatichatukuda ndechekutive nemazano, tive nepfungwa, tive neurongwa, tive nemaonero matsva, utungamiri hutsva hwatiri kutsveta patafura kuti vanenge vachidawo kupikisa zvatiri kutaura votsvetawo patafura. Nyika yosarudza kuti matomati anodikwa akanaka ndeapi pamusika. Edu akatsukira uye edu akachipa, edu haanzwisi mudumbu, edu anoraramisa. EZANU PF waziva ava Munangagwa ane dambudziko rokuti maganga aibvaibva haana kuibva. Ukangova tichashandisa pamaelection muna July robva warohwa nemudumbu. Saka ndoo musiyano watatichitsanangura tichitaura isu muono wedu kuti takatarisana nenyaya yeshanduko, takatarisana nenyaya yemukana, takatarisana nenyaya yebudiriro. Ndoo zvinhu zvitatu, makumbo matatu atiri kufamba nawo, asi tichivandudza kutoda kuvaka Zimbabwe kuti ive nemuono mutsva, ive neutungamiri hutsva. Panodikwa maoko matsva, podekwa pfungwa itsva nemwoyo mutsva, pasina kudeukana ropa, pasina kuvengana, pasina kuvavana, tisingashandisi masabhukusana mujibhe wemapato. Tichivandudza nyika, tichivandudza munhu wese mumatunhu mumaruwa, tisumudzire magezi, tisumudzire mvura, tisumudzire mafoni, tisumudzire kuti pange pachiwanikwa kurarama kwevanhu zvakanaka. Vanhu vane utano, vanhu vane mari, mari muhomwe, munhu basa rake achiriwana, munhu wese kubasa patinongopinda isusu, munhu wese pabasa.
Asi vamwe vari kuchema-chema vachamisa kuti maakuita kunge basiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa, nekuti nechishanu chaicho takaona vamwe vachitora imwe nzira vakabuda mubato ava vana maikupe nevamwe.
Ko munogotaura kuti ibasiketi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa sei? Ivo vabasiketi pachavo MP vakanga varipo vanobva kumwe nezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko, munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT, kubva kuMDCT neAlliance kuti zvinhu zvese zvinge zvifamba pamwe chete. Saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matama enzira mavatoka, aita mavato haakodzeri kuva pamubhedha, aita mavato haakodzeri kunge ari parukukwe, anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira. Aita yake ndihombarume, saka anofanira kubata nyaya yake.
Aitizwe.
Kana wa ready?
Ndaa ready.
Ah, ko imuno gotaura kuti basket ratizi rai rinoti kurikurukwa ukurukuruka sei. Ivo va basket pachavo MP vakanga vari pano bva kumwenezo vanga vari po vachitaura kuti hukuro mazivano ndedze shanduko. Munhu wese afana kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMBCT, kubva kuMBCT neAlliance kuti zvinhu zvese zvinge zvifamba pamwe chete. Saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matame enzira mavatoka aita mavato hako dziri kuva pamubhedha. Aita mavato hako dziri kunge ari parukukwe anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira aita yake ndihombarume saka anofanira kubata nyaya.